Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi pazuva rezoro rekisimusi uri musi wesvondo zvita 25 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichiwimbawo kuti mave nezoro rekisimusi rakanaka. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi Zimbabwe yabatana nepasi rose mukupembera pamwe nekucherechedza zuva rekisimusi kunyange hazvo dambudziko remari richinzi radzorera shure mabhizimusi evanotengesera mumigwagwa.
Businessi harina kufamba nenzira yatingati yatatakatarisira isusu kuburikidza kunyanya nenyaya yokushaikwa kwecash zvakanganisa steric business yekuma members edu. Saka hazvina kunyatsokufamba zvakanaka nekuda kwemakiwa yataiona. Saka even nhasi tiri pazuva rekisimusi kudai zvinhu zvedu hazvina kunyatsokuti gechike gechike.
Vagari veguta reBulawayo vanopembera kuti vatamba zoro rekisimusi kanzuri yavo isina kuvharira mvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza pamwe nekupemberera zoro rekisimusi. Iri zuva rinowanzoungana hama neshamwari vachitandara nekupembera vari pamwe chete, asi gore rino vamwe vanoti havana kukwanisa kuenda kwavaida kunodyira kisimusi vari nekuda kwekunetsa kwemari kumabhanga nemunyika. Asi izvi hazvirevi kuti zvatadzisawo imi vateereri veStudio 7 kutumira mashoko enyu ezoro rekisimusi kuno kuStudio 7 kuti mukwazise hama neshamwari dzenyu. Tine vamwe vateereri vakwanisa kutumira mashoko avo kuStudio 7. Ngatinzwei vachitaura.
Kisimusi yasvika, 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 ngatipemberere hama neshamwari.
Ndinonzi Afiata. Yaizvava rakanaka chaizvo, rinofanira kurespekwa, rinofanira kuremekedzwa. Nokuti ibhethidhe iguru romu raJesu Kristu. Ndemunhu wemukreshi wemukristu. Izuva randinoremekedza chaizvo nokuti izuva rakasvarwa chi mwanakomana wamwari. Saka it's a very good day to remember and celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Meseji yandinayo ndeyekuti vanhu vari kuZimbabwe ngatirambe takashingirira. MaChristmas tinomaziva chaizvo kuma1990. Ari maChristmas ekuti vanhu vainanga kuenjoya zvakanaka zvasiyana nemakore anaya nokuda kwemaomero akaita zvimwe kunyika nyaya dzeZANU-PF kuonda kwa kwenyika. But yes, to know Christmas is a very good day to celebrate. Tichikwanisa kuti tidye zvatinenge tida kudya matiriko kumusha ukoko. Tasingazvizivi zvokuti mari dzinoshayikwa mumabhengi. Takasingazvizivi zvokuti vanhu vanorara kumaqs vachitsvaga mari. Zvakatotangawo manje manje, zvinhu zvinotoshamisa.
Tichitendawo kaMwari vedu nemidzimu. Tichitendawo kaMwari vedu nemidzimu. Ngatichengeta kusvika zuva ranhasi. Ngatichengeta kusvika zuva ranhasi.
Ini zita rangu ndonzi Petronella Mpofu. Originally ndobva kuBulawayo but ezvinezvi ndokugara muJohannesburg muCBD. Ndoda kuti kuna mai vangu vari kuBulawayo kuSizinda vave neChristmas yakanaka nemasisters angu vari kuZimbabwe, mai Melissa, mai Nomso vari kuMuganini vari kuChirezi. Hatikwanisi kuva nemi nenyaya dzemabasa but I wish kuti vave neChristmas yakanaka. We are thinking of you guys and we miss you.
musi yashika 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 o yashika o ngatipemberere amane shamwari isi musi yashika 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 o yashika o ngatipemberere amane shamwari
ndi big boy kanu kamwe ku Harare ndiri kukurudzira kuti wari kunze ikoko musaregedze kuuya kuChristmas uya kuChristmas tidye Christmas pamwe chete kumusha tinana chobis wanana ok wanana pick and pay wakazara chikafu mari chete ndiri kunesa apa ndinongokurudzira kuti hama neshamwari ngadzinge dziri pamwe chete dzichishandira dziri pamwe chete musi wechristmas wachinjoya Christmas because Christmas ndiro zuva kara tinorangarira kubarwa kwaishe wedu Jesu Kristu kune avo vanoenda kumakereke saka rangarirai Christmas muchitamba Christmas chifara because kune kuri kufarira musiki wedu
tabinda mukurija nekuda kwemidzimi yedu vakawanda vakoniwa vakawanda vatadza kupindamo vakawanda vakoniwa
Aiwa, tinotenda zvikuru vateereri mose makwanisa kunge muchipinda muchirongwa chedu muchikwaisa hama neshamwari tinoimba kuti mose mave nezororo rakanaka rekisimusi zvichakadaro vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa muHarare vanoti gore rino bhizimusi ravo ranga rakaderera zvakanyanya zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti munguva ino yekisimusi nhengo dzavo dzinosimboita mari nekutengesa zvinhu zvakaita semaruva, miti nezvimwe zvakadaro zvinoshandiswa pakisimusi asi handizvo zviri kuitika gore rino. Ngatinzwei vachitsanangura.
Business harina kufamba nenzira yatingati yatatakatarisira isusu kuburikidza kunyanya nenyaya yokushaikwa kwekeshi mukatarisa makiu arimo muHarare izvo zvekumabhengi makiu ariko kuna Navulawayo zvakanganisa steric business kumamembers edu saka hazvina kunatso kufamba zvakanaka nekuda kwemakiu ayataiona saka even nasi tiri pazuva rekisimusi kudai zvinhu zvedu hazvina kunatso kuti gejike gejike nenhau iyoyo yokuti mari chai chai haisi kubatika tinonzwa kuti pakataugwa kunzi mabhonzi akuwedzerwa but tiri kuita senge tisiri kumaona kuti ari kufamba sei
zvii zvamungatiwo zvanga zvichitombofamba kana zvava zvichitengwa panguva ino nokuti tinoona navanhu vazhinji vanenge vachitenga macristmas tree vamwe vanenge vachitenga maruva vamwe vanotenga angava malights ekuzobakidza zvii zvamungati zvanga zvichitombofambawo mubhizinesi renyu
ndizvozvo zvamuri kutaura izvozvo zvimaruva noti maruva chaiwo chaiwo aya zvimwe zvinenge zvakangogadzirwa izvi zvokungojekesa mba tumasmall lights tuya tinenge tichiita madola dola zvakafamba nokuti inguvawo yokuti mhuri dzechidawo kupombonokawo vana vakaonawo izvozvo zvichingenda ngenda macrekasis zvokuputisa putisa izvo vanofara zvimaheti izvo zvitsuku izvo vana vachifara tingati panguva iyo zvinofamba nekuti vana vadikiwo vanenge vachiona izvozvozvo ende mhuri dzese dzechingotarisira kuti tikawanirawo vana vedu zvakadaro zvinorerutsawo zuva ravo tongozotarisawo maproducts vakaita semasquits
tiri kuonawo kuti kune dzimwe nzvimbo vanotenga vanenge vachishandisa makadhi inganzi plastic money zviri kufambawo here kwamuri imi
su semavenda zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka kana pasina keshi hapana vanhu vanouya kuzotitengera hatisati takwanisa kushandisa inonzi plastic money saka kana pasina hard cash surely business inenge chinetsa very difficult saka tongoda kuramba tichikurudzira kuti ngavagadzirise ipapapo
vanga vari mukuru wesangano revendors initiative for social and economic transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare nestudio 7 rimwe sangano rinomirira vagari vemubulawayo rebulawayo Progressive Residents Association rinoti rine mufaro mukuru nedanho rakatorwa nekanzuro yeguta ravo rekuderedza nguva yainovhara mvura kubva kumaawa makumi manomwe nemaviri pasvondo kana kuti mazuva matatu kuenda pamaawa makumi mana nemasere kana kuti mazuva maviri sachigaro wesangano iri vaedias shumba vanoti danho iri rinovarerutsirawo kuti vagari vange vaine mvura munguva ino yezororo sezvo mhuri zhinji dziine vaenzi vakabva kumatunhu akasiyana-siyana kusanganisirawo vakabva kune dzimwe nyika Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Zvitafara zvikuru tosala nerinomirira vagari vemubulawayo. Tafara zvakanyanya nokuti hatina kutombozvitarisira kuti kanzuro yedu ingava nevanhu pamwoyo payo. Nokuti zvakaoma sekuti apo nenge uri uine vavashanyi vabva kune dzimwe nzvimbo dzakaita seSouth Africa vana Britain vachiva kuti vazotendera dzororo reChristmas nehama dzavo muno, voona musina mvura, vanhu vachiita kudzvinidzirana kuzvibhorani vachitsvaga mvura. Izvozvo zvinhu zviri zvisina dzisa chimiro chenyika. Saka zvaitwa neBlawayo City Council zvinozvikurudzira zvikuru kuti vadoredza nguva yokuti mvura inge isiri muvanhu. Saka pazororo rori tinenge tiine mvura. Tinozvitenda zvikuru dai zvaramba zvakadaro nekuzororo renyuweri riri kutevera.
Asi danho iri munoona rakareruka here kana kuti rakanaka here, tichinzwa kuti madhamu emunzvimbo yenyu muBulawayo imomo haasati anyatsosimuka kuwanda mvura, hazvizokusiyirai dambudziko here zvakare kana mvura yashandiswa zvakanyanya?
Aiwa, handisi kuona riri dambudziko nenyaya yekuti pari zvino mvura iri kutonaya iri yatiri kutaura nezvairi kunaya iri iine mafashamu inenge ichierera ichienda kumadhamu edu. Madhamu edu emuno muBulawayo mazhinji ari kuprovhinsi yemacedonian south. Saka ikokowo kuti kune mvura yakatowanda iri kunaya ikoko.
Ko, panyayawo yemagetsi muri kuona zvakamirawo sei?
Dambudziko remagetsi ranga richivapo apo neapo, asi pane zvino tingati haranga rakadzikira haro. Kunyange anga achidzima magetsi acho sezvo yava pitch power pari zvino, magetsi tanga tichiramba tiinawo mudzimba. Hai, hatingashoriwo pamagetsi, asi tikatingochemera zvakanyanya ndiyo mvura, kuti City Council yativhurirawo mvura pazororo reChrismas. Tikuzombotyira kuti madhamu achapera nemvura sezvo iri nguva pfupipfupi pavanenge vakarejisa maawazi iwayo. Asi panyaya yamagetsi, hai, tingati pari zvino hatina dambudziko.
Vanga vari sachigaro wesangano revagari vemuBulawayo reBulawayo Progressive Residents Association Vaidya Shumba vari parunare muBulawayo Makwari neStudio 7.
Merry Merry Christmas! Ko Christmas box watereri, nguwa ya shika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavideo achimoresa hama neshamwari. Tozo dziverenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumirei tsamba mbozha pa number dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma McDonald Munyoro, vanoshanda nesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti NAYO. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 mukoma McDonald.
Tinotenda mukoma.
Mukoma McDonald, mukatiudze kuti kunayo uko basa renyu nderei chaizvo, munenge muchiita sei?
Ini basa rangu ndinobata saclusters coordinator. Ndinoshanda nemapato akasiyana kana kuti maorganization akasiyana-siyana echidiki, tichiona kuti tingarongesei zvatinoita kana tichinge tapinda munharaunda dzakasiyana-siyana dzatinobata. Ndinobata zvakare basa rekuona kuti sebato rechidiki tikwanisewo zvakare kuwana mari kana kuti rubetsero ringatibatsire kuti basa ratinoita pakupera kwezuva ikwanise kuendeka.
Munowanzoshandira kunzvimbo dzipi chaizvo?
Seboka revechidiki rinomirira vechidiki munyika ino yeZimbabwe, basa redu tinoribata mumaprovinces emuZimbabwe 10. tichibata kudaro pane each province tinenge tine watinoti focal person kana kuti focal organization ino coordinator nikuona kuti at that level ma programs ehdk anokwanisa kuenda mberi hofisi yedu hombe kana kuti huru ndo yatinayo muno muHarare ndo inobata basa zhinji ichibetserwa nehofisi iri kuBulawayo.
Mazuva apera aya manga muine chirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vange vachinonyoresa kuti vazokwanise kuvhota musarudzo dza 2018. Mungatudzo kuti chiri kufamba sei chirongwa ichi?
Right, ichi chirongwa chevadiki chatakaparura mushure mokuona kuti kubva nyika yedu yakawana kuzvitonga kana kuti kusununguka. Vechidiki havana pavati vanyatsosimuka kana kuzviratidza maererano mafungiro avo kana zvishuwo zvavo nematongero enyika kana kuti nekuri kuenda nyika yedu yeZimbabwe. Saka takaparura chirongwa ichi iri nzira yekuti tiedze kuvandudza mafungiro evechidiki, tiedze kudzidzisana nekuonesana zvakanakira kutora mukana wakaita sei watichapiwa muna 2018 wokuisa utungamiri munyika yedu, ingava levhu rakanzela kusvika levhu remutungamiri wenyika inoyi. Zvinhu zvatakaona kuti vechidiki vakakwanisa kuona kukosha kwazvo, vakakwanisa kuzvitambira, kuzvigashira, kumuka makuseni ezuva iroro vachinozviratidza kana kunopa mafungiro avo. Zvinhu zvatiri kuona kuti zvinokwanisa kupa nyika ino shambiko, zvinokwanisa kubatsira nyika ino kuti ikwanise kuenda mberi, uye kuti vechidiki vanova ruzhinji vakwanise kuratidza nekupa gwara unofanira kutorwa nenyika ino yeZimbabwe.
Saka chirongwa ichi chiri kutambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki chirongwa ichi vakatenge vakachimirira mukoma, nekuti nyaya iyi haizi nyaya yatatanga kutaura nhasi semaorganisation anoshanda nevechidiki muno muZimbabwe. Inyaya yatagara tichingorwisana nayo nekutarisana nayo, asi nekuda kwokuti dzimweni dzenguva sevechidiki hatikwanisi kuya tichibatana kana kuti tinoshaya zvinotigonesa kuita basa. Chinhu chekuti chakatorera nguva, asi pane ino nguva takwanisa kuunganidza vechidiki, takwanisa kuuya kuti tibatane, tionesane, tichitanga in the different 10 provinces tichimobilize vechidiki, tichivapa ruzivo rwekuti zvatakatarisana ne 2018 ndeapi matanho ari kutorwa tinoenzaniso neZimbabwe Election Commission. Isu vechidiki ndepapi patingava nemukana wekuti tipinde. Ende chimweni chatiri kufarira panguva ino ndechekuti neiyo yakauya iyi biometric iri kutipowo mukana wevoters roll nyowani. Ende zvisarewowo kuti isu vechidiki vanga vasipo, vanga vasina kungopindewo mazviri, zvakandi chigunu ndo zvaakushanda. Kuda kune vechidiki chinhu chatiri kuonawo kuti tichavapa pfungwa, tichavapa shungu, tichavapa mukana wekuti vanopinda pane voters roll iroro. Isusu chirongwa chedu chiri kuedza kuona kuti wechidiki aziva kodzero yake yakamairana na 2018, akwanisa kuti amenyoresa kuzeki kuti akwanisewo kumuka musi wa 2018 pazuva iroro achinopa vhoti yake. Achinga apedza kudaro zvakare arambewo semunhu wechidiki, achiramba achishanda ingave nakanzira wake, paramendariyeni wake, pane nyaya dzebudiriro iri munharaunda mavo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma McDonald nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotendai matotipa mukana uno wekutaura nhaurwa iyi yakakosha kune vechidiki venyika yeZimbabwe.
Manga makateerera kubva kuna mukoma McDonald Munyoro, avo vanoshanda nesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambe tambe inoregwa ichanaka, chinobhururuka chinomara, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai muina Jonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki, iye zvino tokuendesai kuna Chioneso Jani kuchirongwa chake chechitendero kwaaita hurukuro naApostle Alvin Newman takavarasha vechechi yeChristian Citizen Initiative Worldwide iri muHarare, avo vari kuti maKristu ngavanzwisisane mukugarisana mudzimba.
Ndakakura ndiri munhu anofarira zvemotivational speaking. Zuva ndopakanzi naadzimai vangu watii kumbosimbisa vanhu, zvinhu zvakaoma muZimbabwe, asi Mwari vanenge vane zvavanenge vachida kuitira nemunhu wavo. Takaona kuti pane zvinoitika mukati meministri ndezvekuti Mwari vanotumira vanhu kwauri vanenge vane dambudziko.
dambu dzigo iri ndo raunoona kuti ndo ministry yako
dino ndichunga mire jewo
kuruchikuruchikuruanyanyanya vanhu vatinosanganidzana nawo vanenge vane dambudziko remberi kana kuti vari kutadza kubara vari kunetsekana newanano vari kunetsekana nemeri nedambudziko iroro takabva taona kuti gaititange kudzidzisa sezvo isusu mwari vakatiita vakatikomborera takawanana tiri vadiki kudaro asi mwari vatichengeta mumeriji mwari vachida kwazvo iyo svondo rapfuura iri titori nemwe mutatu watakaenda tinotenda mwari pamusoro pekuwanano iyoyi yekuti mwari vari kuita zvikuru mupakati pedu saka tinoitika ndechekuti takabva tatanga kuita inonzi solution saturday tinonamata hongu asi pane dzimwe nzira dzekuti munhu anofanira kuwana njere mukati meraramo yekuti unonamata sei kuti zvinhu zvauda kuti zviitike zvipi
kuroora kana kuroorana kunokoshei mumaziso amwari
mwari vakataura mugenesis 2:24 vachiti murume achasiya baba vake namai vake onoita nyama imwe chete nemukadzi wake izvi zvinhu zvakataurwa namwari mukutanga kwebhaibheri mukutanga kwenyika kuti vakagara vatozvitaura kuti achava nemunhu murume achasiya mhuri yake achasiya baba vake achasiya mai vake achienda kunogara nemudzimai wake izvizvi shoko irori iri Genesis 2:24 vanotoreva kuti mwari vanotozviziva kuti murume kana achinga abvazera anofanirwa kuti aroore mukadzi zvinhu zvakakosha kuti uzive kuti mwari vanoda kuti vanhu vawanane
kune kupesana kwawandisa munyika panyaya yekuroorana izvi inyaya here yekuti inhamo here kana tibatsirei mufundisi
chikuru chichandiri kuona chatiri kuona isu kunyange patinoita counseling tiri kuona kuti chinhu zvinonzi kunaka kwechimwe kuipa kwechimwe kunaka kwekuti madzimai aakushanda vakuzviwanirawo mari yavo vana baba vachiendawo kubasa vachizviwanira mari yavo ipapo pakuti changu chinhu chinonzi changu ndochiri kuuraya mamerijis akawanda nekuti umwe neumwe anenge asiti mari yangu mota yangu ari kuita dambudziko rekuti mari ndo iri kupesanisa vanhu tinoenda kumabasa kunoshandira dzimhuri dzedu asi kana tisina unity necommunication yakanaka kana tisina bumbiro remereji yedu kuti tiri kurwira chirwira chedu chatiri kuendera kubasa kubasa kwatiri kuenda tiri kushandira mhuri hatiri kuzvishandira isu taida kuzvishandira isu taizvishandira tiri kunze kwemereji asi sezvatotaura kuti murume achasiya vabereki vake mudzimai achasiyawo vabereki vake voita chirwira chimwe voita nyama imwe ndo pane dambudziko kunyange murume akaita mari ishoma pane mukadzi mari ndeyedu yese collective ndo zvatiri kuona zviri kukonzeresa mhirizhonga mukati nemamereji kunetsa kuwana kwemari kana kuti ikawanikwa yawandisa unoona murume akuenda kunotora vamwe vakadzi ukaona mukadzi awana mari yakapfuura murume akuti handitongwe nekuti ndine yangu mari ipapo ndo pane dambudziko
vanhu vachiri kudanana here chaizvo chaizvo munhu wamwari unonzwa munhu achiti taidanana zvekuti asi pakazoita pamwe hama kana pamwe
halo nekuona kwangu handingati hama dziri kupesanisa vanhu nekuona kwangu ini vanhu vari kupesana pachezvavo nekuti munogona kunge muchigara pamwe chete mumba imwe chete mapesana pfungwa dzikapesana kana panyama mufe makawirirana chiri kuitika ndechekuti vanhu vaakuita bhizi nezvinhu zvavo rudo ruchiriko asi raakutapudzwa nenyaya yetunhu twakawanda wanda varume kunyanyanyanya varume vanoda masipoti avo kana riri bhora anoda bhora rake kupfuura mukadzi wake taimu yaanopa kuona bhora taimu yaanopa kuziva timu yake yebhora
ndiyano tamba so bora ndiyano pika size 9 butsu sande kunge kuna ndiyano nga chikamba asi mai wake chai hato zeta ni pika size nani ukamubvunza kuti mai vano pika size nani dress hazi asi soka team yake anotoziva ma statistics nekuzvarwa kuti ndakazvarwa kwa self centeredness ndoiri kuuraya mamerini
Aiwa tinotenda zvikuru choneso nehurukuro yavaita na Apostle Alvin Newman takavarasha ve Christian Citizen Initiative Worldwide vari muHarare kuZimbabwe. Vanga vachitaura nenyaya yekuti maKristu ngavanzwisisane mukugarisana muDzimba. Sezvo nhasi riri zuva rezoro reKisimusi, aiwa inguva yekutandara nekutamba mumhanzi, saka tati regai timonzwa kambo Kisimusi kubva kuna Toki Vibes. Kambo Kisimusi kubva kuna Toki Vibes. Aiwa tiri kupembera muzuva reKisimusi mangwana muvhoro rinenge riri zuva reBoxing Day, asi hazvirevi kuti boxing rekurovana, aiwa izuva rekupanana mapresents zvipo muzuva reChristmas. Saka aiwa ngatirambei tine kupembera kwatiri kuita nhasi kwatatichiita, mweya iwoyo ngaurambe uripo mangwana tisapinda mukurwisana. Aiwa tinotenda zvikuru kubva kuna Studio 7 chikwata chose chiri kuti muve neChristmas yakanaka nairo zuva reBoxing Day ripedzei zvakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nditi murare zvakanaka vateereri.